nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo Gumiguru 18, 2020. Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwoti wedzerei zvishoma. Vamwe muhurumende vofukura hapwa kuti mutevedzeri wegurukota rezveutano atarisana nekusungwa nenyaya yehuori. Hurumende yoshanda nesangano rekomesa kumutsiridza nyaya yekutengeswa kwematehwe. Vanasikana vakawanda vanonzi vabata pamuviri apo zvikoro zvakavharwa nekuda kweCovid-19 uye kuramwa mabasa kwevarairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe wasvika pazviuru zvisere zvine 110 kana kuti 8110. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu gumi nemumwe nezuro. Pavanhu ava vashanu vari muBulawayo, vamwe vashanu vari kuManicaland uye mumwe chete ari muHarare. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi ava gumi vakachitapurirwa munyika, mumwe chete akabva nacho kuDRC. Vanhu vari kurwara nechirwere ichi pari zvino 206 kana kuti 206 uye nezuro hapana akanzi apora kubva kuchirwere ichi. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana 600 ane makumi manomwe nematatu kana kuti 7673. Hakuna munhu akafa nezuro zvichireva kuti vanhu vafa vachiri 230 nemumwe chete kana kuti 231. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 600 zvine 36 kana kuti 1,636,000 vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru 30,000 ane 550,000 kana kuti 39,559. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru 300 ane 49 kana kuti 1,347,000. South Africa iyo ine vanhu vadarika zviuru 492 kana kuti 702,000 vabatwa nechirwere ichi ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nacho muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni 330,000 ane zviuru zvinomwe kana kuti 39.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa vanodarika zviuru 210,000 kana kuti 219,000. Vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru zvisere kana kuti 8 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru 410 kana kuti 1,110,000. Asi vapora vachidarika mamiriyoni 209,000 kana kuti 27,000. Va vamwe vakuru vakuru mubazi rezveutano vaudza Studio 7 kuti pana akafukura hapwa kuvatori venhau akaburitsa nyaya yekuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC yatanga kuferefeta mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro avo vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pamari inosvika mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matanhatu kana kuti 5.6 million kuburikidza nekambani yeYoung Healthcare Limited. VaMangwiro vanonzi vanogona kusungwa chero nguva. Mari iyi yaida kutengeswa zvikwanisiro zvekurwisa chirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kubata vaMangwiro sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mutauriri weZAC vaJohn Makamure vati havana chekutaura nezvenyaya iyi. Vaimbova gurukota rezveutano vaObedaya Moyo vakatodzingwa basa nenyaya yeuori yavari kupomerwa yakapinzawo mambure ayo mhuri yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iyo iri kuramba mhosva iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvemabasa musangano runongorora zveuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Zvinhu zvinosuwisa zvikuru kunzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri anoona nezveutano akaita chinhu chakafanana neichozvo kana chiri chokwadi, nokuti chiri kuya mushure mekunge gurukota rezveutano rakadzingwa basa pamusoro penyaya yakafanana neiyoyo.
Izvi zvinotiratidzei panyaya dzezveuori?
Zvinotaridza kuti kazhinji kazhinji vanopinda kana kupiwa mabasa ehurumende vanotora mukana iwoyo kunze kwokuti vabatsire vanhu asi kuti vanenge vachida kutiwo vazvibatsire. Saka tinovimba kuti ZAC yakaona zvakakodzera kuti vakwanise kumbovaferefeta nekuti vanoti izvo where there is smoke there is fire. Saka tinofunga kuti pane nyaya iri huri iri kuitika yakatora nzvimbo ipapa.
Asika vamwe vanoti uku kungotambisa hoko padehwe retsindi nekuti vanhu vanongonzi vasungwa vaferefetwa asi mari dzacho dzavanenge vachinzi vaba kana kuti vaita zveuori hadzidzoswe kuhurumende.
Ndizvo zvatinogara tichitaura kuti hurumende haina chidokwa-dokwa chekurwisa uori asi kuti inongoita zviya zvokuti vanzi vari kurwisa uori asi chingu chaichaidzo hapana, nekuti tinoona kubva kuna namai Mupfumi nevamwe vakadaro hapana munhu ambonzi mukuru mukuru ati adi asungwa. Nyangwe izvozvizvi zvinonzi vaObedaya Moyo vakamiswa basa, asi shoko rinobuda rekuti izvo vakapiwa yaitotiya golden handshake yakatokurisa kwazvo asi vachinzi vane nyasha dzavakaba.
Izvi zvinorevei?
Tichingori pamwe chete kuti hurumende haina chidokwa-dokwa chekunyatsorwisa uori sezvatinenge tichitarisira isu veruzhinji, nekuti hapana mari inodzoka kuhurumende. Vanhu vacho vanosungwa ndiwo matemba, asi hove huru dzinongopunyuka mambure.
Vanoona nezvemabasa musangano runoona nezveuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vari parunare muHarare. Hurumende inoti yawana mari kubva kusangano rekutengeserana kwenyika dzekuchamhembe nekumabuda zuva kweAfrica reCommon Market for Eastern and Southern Africa kana kuti COMESA kuti imutsiridze maindustry ekugadzira matehwe. Kushomeka kwemombe kwapa kuti makambani emunyika akaita seBata atatarike zvakanyanya kuwana matehwe. Muna 2000 Zimbabwe yaigadzira shangu dzinodarika mamiriyoni gumi nemanomwe kana kuti 17 million, asi iko zvino kugadzirwa kweshangu kwaderera zvikuru. Mukuru weBata vaSimon Mutisia vakatoyambira kuti vanogona kumisa vamwe vashandi basa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 uye kuti zvakawanda zvinodiwa mukugadzira bhutsu zvinotengwa kunze kwenyika. Bata ine vashandi vanodarika zviuru zvishanu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza.
Ichokwadi kuti makore apfuura nyika yedu yeZimbabwe yaizivikanwa zvikuru panyaya yematehwe. Matehwe aya aigadzira bhutsu, makapeti anenge ari ekugarira. Zvakadaro isu takanga tichinyanya kuzivikanwa nekuchengeta mombe dzakawanda. Nyaya matewe yakatobvira kare.
Munoreve apa?
Kubva madzitateguru edu achiri kuvhima kusvikira vakuchengeta mhuka vachikwanisa vega kugadzira matewe. Matewe aya aigadzira butsu kumakambani akaita sebata. Bata ikambani hombe chaizvo iri muno muZimbabwe. Asi yakanga isiri bata yega, kwaive nemamwe makambani zveakawanda.
Ko chii chakazoitika apa kuti zvisadai kuti Zimbabwe irambe iri pamusoro-soro pakugadzira zvinhu zvematewe?
Tine kufamba kwenguva nekuchinja kweikonomi yedu, taona kuti hatichakwanisa kugadzira matewe, mabati, mahandbagi, mabandi zvataikwanisa kuita mazuva apfuura. Asi zviri kuitika manje mugovernment ya president vedu vamunangagwa, vakatituma isu seMinistry of Industry and Commerce kuti taakuda kuti muchiita muchirungu production, meaning local production, tichireva kuti zvinhu zvatinogadzira tega muno muZimbabwe zvisiri zvinhu zvatinongomirira kuti zvibve kunze kweimwe nyika.
Vari kukurudzira kuti muite sei apa vamunangagwa?
Saka president vari kukurudzira kuti pa local production apa ngatichigarai pasi tidzidzise macommunities nevari kumaruwa kuti kuchengetedza matewe zvinofamba sei. Ministry of Agriculture yakaita Agriculture Recovery Program. Zvakadarozve vane livestock program zvichireva kuti kuwedzera mombe dzedu mumaruwa. Saka tichienderana neprogramu yekuwanda kwemombe, zvichaenderana zvakadaro kuti agriculture pamwe chete neMinister of Industry and Commerce taakuita iyatinoti leather value chain.
Saka imi sebazi rehurumende zvizva makaita kuti mumutsiridze kutengeswa kwematewe?
SeMinister of Industry and Commerce takamva tanogogodzoo kumune vatakashamwaridzana navo vanobato rinonzi reCommerce. Saka ivo pakukumbira kwedu vakambva vateerera, vakateererazve zvinotaurwa naPresident kuti tiri kuita re-engagement, tiri kuda kuti mainvestors auye muno. Saka takapuwa mari inosvika ku15 million neCommerce kuti titange kuita leather production.
Guru kotare zvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti vanasikana vanogona kusvika zviuru makumi maviri vakabata pamuviri kubva gore rino zvawedzerwa nekuvharwa kwezvikoro nekuda kwechirwere cheCovid-19 uye kuramwa mabasa kwevarairidzi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaKaini Matema sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa, asi vaMatema vakazivisa kare kuti vasikana vanenge vakazvitakura vanokwanisa kuenderera mberi nechikoro sezvo uri mutemo wehurumende. Muna 2018 bazi rezvedzidzo rakati vanasikana vanodarika zviuru zvinomwe vakabatira pamuviri, vakawanda vacho vakabva vasiyira chikoro panzira. Zimbabwe National Family Planning Council yakayambirawo kuti kudhura kwezvekudzivirira kubata pamuviri kuchapa kuti vanhu vakawanda vabatire mimba pasina kugadzirira. Sangano Save the Children rakayambirawo kuti pasi rose vana vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vanogona kuroorwa vasati vabva zera nekuda kwematambudziko aunzwa neCovid-19. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaJoe.
Takaita ongororo muma4 provinces ende chatakawana kuma4 provinces yao ndicho kuti mapregnancies anorenja from 1,500 to 2,500. Saka on average takaona kuti zvinoreva kuti vana 2,000 per province vane pamuviri. Saka tichitarisa izvozvo tikazotora kuti tine 10 provinces, takuchi applya tashandisa maprovinces atakashandisa fwaro tinoreva kuti tine vana vanopfuura 20,000 vakaita pamuviri panguva yakubva pakavhara zvikoro kusvika pari zvino.
Ko chinji kupa kuti pave neuwandu wakawandisa kudai wevanasikana vabata pamuviri?
Chikurukuru chandingada kuti nditaure ndechekuti zvikoro zvakavharwa muna March pasina hurongwa hwakajeka hwekuti tidzidzise macommunity nevana vechikoro kuti vaonewo kuti kudzidza kune chiedza mune ramangwana. Saka vakawanda vanga vasina any form of entertainment pasina yatingati pedagogical yokera contact nevana vakazofara havo nezvikomba vakaita pamuviri. Zvekare vana vari kuona vamwe vari kumberi kwavo vachiradza kuti havana zvavanoita, saka vanongoonawo sekuti chikoro hachina basa. Asi zvikurukuru zvatinoona sekuti ndo zvakaipa kuti vakawanda vaite pamuviri tibudikidza netsvakurudzo dzedu dzekuti vana vakanzva kutaura nehurumende kuti iko zvino chero ukaita pamuviri unokwanisa kuti urambe uri kuchikoro uchidzidza zvako.
Saka dambudziko nderei apa, nekuti ka vamwe vanorwira kodzero dzevanasikana vanoti vanasikana vanofanira kuti vaenderere mberi nechikoro.
Saka kuvana havana vakawanda havana kuzoona sekuti kuzvidzivirira chinhu chikuru, vakaona sekuti hapana zvinovakonesa kuti vaende mberi kunyange zvavo vakaita pamuviri.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takawafira Zhou, vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvirango zvekurambidzwa kutenga zvombo zvehondo zvange zvakatemerwa Iran neUnited Nations kwemakore gumi zvasvika kwamvura yacheka makumbo. Kunyange hazvo America yanga ichida kuti zvirango izvi zvienderere mberi, dzimwe nyika dzaramba kutambira kurudziro iyi zvave kupa kuti Iran iwane mukana wekutenga zvombo. Iran yainge yatemerwa zvirango izvi mushure mekupomerwa mhosva yekugadzira zvombo zvenuclear. Zvuru nezvuru zvemadzimai zvakafora mugwagwa yeguta guru reAmerica reWashington DC nezuro pachirongwa chinonzi Women's March in Washington, zvichikurudzira vanhu kuti vasavhotere mutungamiri wenyika vaDonald Trump musarudzo dziri kuitwa musi wa3 Mbudzi. Madzimai aya haasi kufarawo nekudomwa kwaamai Amy Coney Barrett kuti vave mutongi wedare repamusorosoro reSupreme Court kutsiva mushakabvu Ruth Bader Ginsburg. Kuratidzira kwakadai kwakaitwawo mune mamwe maguta. Asi nemusi wemugovera kune mamwewo madzimai aizviti The Independent Women's Forum akaratidzirawo achitsigira kudomwa kwaamai Amy Coney Barrett. Vatsigiri vechikwata chinonzi Hashd al-Shahab chevanhu vechitendero chechishiite muIraq chakapisa muzinda webato reKurdish Democratic Party kana kuti KDP muBaghdad nezuro. Varatidziri ava vainyunyuta nemashoko akataurwa nemwe mukuru webato reKDP uye vaimbova gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muIraq vaHoshia Zebari ekuti mauto echikwata ichi abviswe pedyo nemuzinda wemahofisi euru mende kana kuti Baghdad Green Zone sezvo achishanda zviri kunze kwemutemo. America yashora zvikuru kupiswa kwemahofisi aya ichiti munyika ine utongo hwejekerere vanhu vakasununguka kutaura zvavanoda. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaItai Masimirembwa vesangano re-e-learning solutions. Tinoda kunzwa kubva kuna vaMasimirembwa kuti chirwere cheCovid-19 chakanganisa sei dzidzo dzemunyika.
mkoma isaiti ino mkamchua mchongo magadei
ndaka simbo mkoma maiki maga simbo ere
aywa chinan katuta ndapa nyaye chirongwa chiri lockdown uyezo nyaye e-learning nema ondre nyu nyaye zetizo mwenyeka takamira state
ndisa tinda ati pindule kuti takamira papi zozi ndingada kuti tingo tarese makorea pura ya kuti tono tirwendo kwa tuku famba oru takamira state tikati tarise yevendro watafamba kubwa kuna ya nikati 1984 tunakute ruhinji wewa na wose wanunyora bunzo guru muzikoro zedu re olevo pakatipe 87-80% wanukonywa kwa na masubjeta nukwa na mashani ndra mbele shunuduwa kutinduwa nzuwa pasa izuzino tila kutakuti dambu zikore kutiva na wasa kudire mbunzo la garari mshikoro miedu mnika miedu kwe mguwa uro kuhuya kwe COVID kwa samu kano kuti titarta izi tagu mbunzo anezwe kuti kwa zizo ii tiliku mbuwe ipire iwana chekutanga zizo reshi ya tiliku wapa njiyo ere nukuzo diwa muma basa ni mungu penyu hao uyeze zizo ii tiliku wapa ere ni nzira ya kutu wanzivise kutu wazo kwa samu kudire mbunzo yao ni mungu penyu hao uyeze zizi yache ino zizi wa papi saka COVID mkuvaro makaitu wa shukoro mnyati pa mkano kuti ti zivunze mvunze ya kawanda wanda kuti pati nire hapa takamira shaka ita sei uyeze kata kuenda mbiri tufamba sei
pasipe chongwa che lockdown pasiro se kote Zimbabwe chete shukoro zijinji wakatanga kushanita dande mtande munga chichirongwa ishichakabudire re Muzimbabwe
Muzimbabwe tine shukoro je primary and secondary schools 9,500 zvineva na 4.5 million asi tikatarisa zvikoro zvakabatanidzwa kunosvika dande mutande hazvipfuuri 2750 dambudziko ratinaro nderekuti dande mutande iri harizi kuzvikoro zvizhinji saka hazvigona kuti ribudirire kusvika tagadzirisa nekuti dande mutande iri chekutanga riripo chepiri mutengo wacho wekuti rishandisike ruzhinji rwohwando runokwanisa kucherera mari inenge ichidiwa
tochitarisa kaa zviri kuedzwa nehurumende yezimbabwe pamwe chete nedzimwewo nyika muafrica sezvamataura izvi navowo vari kuziva kuti vazhinji vanhu vazhinji vari kutarisana nedambudziko rokusawana mari yekukwanisa kushandisa dandetande saka vakatangisa kushandisa maredhiyo pamwe chete nematv station avo kuitira kuti dzidzo dzevana dziendere mberi senyanzvi inoongorora nyaya dzidzo mungati idanho rakanaka here
pandakaenda kuchikoro inini radio lesson yaiuya radio and radio yaiuya muclass medu tototeerera radio lesson iyi asi ndakaenda kuchikoro amakore radio yakauyawo nguva iyoyo yaiendrawo nenguva ye izvozvo zvatairaipo zvisinda kuva kutenda kuhurumende kuti aiwa dambudziko rakasvika tisina kugadzirira pakauya dambudziko rehurumende ikati toita sei regai tidzokere kwatine zvatakamboona zvee zvatakamboshandisa mukore uye nyange zvazvo it is not the ideal asi ndozvinge zviripo radio tv nemabhuku itechnology yemakare kare asi dande inobatanidza technology zvekunza zvechimanjimanje zvinoita kuti vana vechimanjimanje ava vabati kudzidza nekukurumidza saka tichitarisa urongwa hwaita nehurumende ndehwekuti hongu tiri kuzviita izvi for the past 6 months asi ngatichinyatsotora nguva tichibvunzana kuti toitei kuenda mberi nekuti redio kufanana nebhuku kufanana neti itechnology inoshanda kwazvo kuendesa information asi hanyanyoita kuzoshanda nemazvo kana takuda kudzidzisa nekudzidzisa kungopa munhu information
aya takunzwai zvakanaka mukoma itai tinotenda zvikurusa nekupfuura nguva kupinda muchirongwa chedu
thank you very much mate
aiwa muri yezimbabwe nguva ndiyo yadyanana tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki chirongwa the connection muineni michael hove 8-9 pm muri yezimbabwe pano panhepfenyuro yestudio 7 anokoneka ine mufaro ndine wenyu michael hove tosangana nemusechipiri babai
tinotenda zvikuru mike iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
yesu simba rangu muri simba rangu
Vatereri ini ndini Tanono Kawande ndinofara kuti tiri tese nhasi muchirongwa chezvechitendero. Batai bepa nepenzura nekuti ndichakupai WhatsApp number yekushandisa munyaya yezvechitendero. Kune tsumo inoti chisingaperi chinoshura. Bhaibheri nevaparidzi vazhinji vanotaura nezvekuti nyika ichaguma. Tisingapedzi nguva, ngatiendei kuna mufundisi Kenneth Mutata. Mufundisi Mutata, chii chinonzi kuguma kwenyika?
Pane dudziro dzakawanda dzekuti kuguma ikoko kunoreva chii. Vamwe vanotaura nezvekuguma vachireva kuti upenyu hwema individuals unosvika patime ya unopera pano panyika. Takatarira upenyu hunozouya. Vamwe vanogona kutaura musoro penyaya yekuguma kwenyika vachireva kuti pakupedzisira zvinhu zvese zvichati mbombombo zvoparara kotanga imwe nyika itsva nedenga itsva. Zvirimo izvozvo zvese zvinotaugwa kuna zvakazarugwa. Asi nyaya yakanyanya kukosha ndeyekuti mubhuku iroro razvakazarugwa rinotaura musoro penyaya yekuti Mwari achitaura kuburikidza muna Jesu Kristu anoti ini ndini mavambo nekupedzisira, kana kuti I am the Alpha and the Omega. Achiita iye kuti kana achitaura musoro penyaya yekuguma kwenyika totaura musoro penyaya yekuva pamberi paMwari. In other words, the end is found in God. Ndosaka kuchitoka musoro penyaya yekuti kune vamutenda kwaari hapana chinonzi kuguma. Kana vanhu vari muna Kristu vava zvisikwa zvitsva, upenyu hwavo hukachengeteka. Saka kunyange vakafa panyama, upenyu hwavo hunoramba huchienda kumberi nemibato yavo inovatevera. Nezvose zvavakaita zvinoramba zvichipa basa ravo kuti rive nemukumbira unoenda kumberi.
Kufa kwemunhu hakusiko here kuguma kwenyika?
Hongu, vamwe vanotaura kuti kuguma kwenyika kufa kwemunhu, asi kana munhu umwe chete achinge afa yangoguma in a physical way inyika yake. Vamwe vanhu vanofanira kuramba vachienda kumberi. Tinofanira kutarisa ramangwana redu tine tariro. Kunyange vatinodisisa zvikuru vakatisiya, tinotarisa ramangwana tine tariro yekuti kutanga kwedu nekuguma kwedu ndiMwari. Saka ndiye atinotarisa kwaari zvikuru kuti upenyu hwedu huchengeteke maari.
Mafashamu, zvirwere nehondo dzinoitika hakusiko here kuguma?
Mafashamu nezvirwere nehondo zvinoitika izvi dzimwe nguva kana zvichitaugwa muBhaibheri zvinoita sokuti ndeimwe yemicherechedzo yekuguma kwenyika. Asi micherechedzo iyi inoreva iyo kuti masignals, kana kuti yatingati micherechedzo yekutaridza yezvakasikwa, kana kuti zvatingati kushayiwa simba kwezvinhu zvose zvakasikwa. Vanoziva kuti zvinhu zvinouya zvichipera nokuti iye ndiye ari kwekutanga, ndiye ari kumagumo. Vanenge vakaisa tariro yake kwaari. Kunyange zvinhu zvakadai zvichiitika havakadziki nenyaya yekuti anofamba amberi kwavo.
Chii chinoitika mushure memagumo?
Zvinobva panyaya yekuti isu understanding yedu yenguva ndeyekuti nguva ine painotangira uyezve ine painoperera. Mwari anova ndiye wekutanga kusingagoni kurondedzerwa, ndiye Mwari wekuguma kusingagoni kurondedzerwa. Ndosaka tichitaura musoro penyaya yeupenyu husingaperi, nokuti upenyu huri muna Mwari, upenyu huri muna iye akasika upenyu hwevanhu. Upenyu husingagoni kupera hunoenda kumberi. Kumagumo kwedu kunyange tisingaoni kuti kunei, ndeyo kuti kuna Mwari. Saka tariro yedu yeramangwana yakanaka.
Tinotenda mufundisi Dr. Kenneth Mutata nekutitsanangurira zvinoreva magumo enyika. Munofungei vatereri? Tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Iyi inhamba yezvechitendero chete pamunotipa pfungwa dzenyu nekutiudza zvamunoda kuti tikurukure maererano nezvechitendero chipi zvacho. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ngatisanganei zvekare svondo rinouya muchirongwa chezvechitendero.
Tinotenda zvikuru Tanono Kawande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiya mina Gibbs Tube munaudze isindebele.